Mutongi wederera magistrate amai Gladmore Mushowe vadzinga vanhu vose vanzi havana chekuita nenyaya iyi apo vaviri ava vamiswa pamberi pedare kuwest common magistrate's court muvulawayo nhasi masikati. Mutongi wedare abvumirana nemuchuchisi kuti nekuda kwekukura kwemhosva iri kupomerwa vaviri ava hazvaigona kuti inzwikwe nevanhu vose. Vaviri ava va Douglas Msekiwa na va John Zulu varikupomerwa mhosva yekuita utororo nekuda kupidigura hurumende zvichitevera kuputika kwakaita munhandare yeWhite City Stadium muvulawayo svondo rapera.